Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 20 Gumbi 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato reZANU-PF riri kushorowa pamusoro pekugovera motikari itsva kuvamiriri vebato iri vakakunda musarudzo dzemapuraimari. Hurumende inonzi yashevedza vamiriri nevashandi vamiriri vevashandi kumusangano weNational Joint Negotiating Council mangwana chishanu muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe muAmerica neCanada zvinobva kumapata anopikidza zvisharatidzira muWashington DC pamusoro peuori muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mamwe mapata ezvematongero enyika nevamwe vemasangano akazvimirira ega vari ZANU-PF ZANU-PF inotarisirwa kugovera vamiriri ava motikari itsva 210. Bato reZANU-PF rinoti hapana chinoshamisira pazviri. Evans Zininga abata mutauriri webato rinopikisa reCCC muzvarefa dzai mahere kuti tunze maonero avo.
Vagari kana kuti maCitizens vari kuona kuti ZANU-PF ihurumende kana kuti ibato risina hanya nevanhu. Tiri kuona kuti vakatenga macampaign motor vehicles kana kuti zvimotikari zvekukampenisa. Asi tiri kuona kuti zvipatara hazvina maambulance. Tiri kuona kuti nyika vanhu vari kutambura zvipatara zvedu hazvina mishonga. Zvikoro zvedu vadzidzisi havasi kubhadharwa. Saka isusu tinobvunza sekubvunza kuri kuita vakawanda kuti mari iyi iri kubvepi. Kubvepi ZANU-PF inofanira kutsanangurira vanhu kuti mari yayo iri kubva kupi, nekuti isusu vagari kana kuti maCitizens tinenge tichitarisira kuti mari dzedu dzatinobhadhara dzemataxes zvinofanira kushandiswa nomazvo.
Imiwo vemapato anopikisa, munombobvunzwawo here kuti mari dzamunoshandisawo mukutsvaka sarudzo kana kutengawo dzimotokari musarudzo munodziwanawo kupi?
Tikaona kuti nyika haina kana chekubata, asi bato ravo riri kutenga zvimotikari, tinotanga kubvunza mibvunzo yakawanda.
Vatambobvunzawo veZANU-PF vati gadziriro yesarudzo yavari kutoita imi mave papi?
Chatinokurudzira vagari ndechekuti munhu wese ngaanyore sekuti anovhota, nokuti vachamisa vakapinda. CCC ikapinda ikavaka hurumende itsva, tinoona kuti zvishuviro zvevanhu kana kuti welfare maCitizens inenge yakanyatsokutariswa zvakanaka. Mari nyika dzinenge dzichishandiswa nomazvo, mari dzegoridhe neupfumi hwenyika hunenge huchienda kuvanhu.
Mutauriri webato rinopikisa reCCC muzvare Fadzai Mahere vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo mumwe wevatungamiri veboka revechidiki mubato reZANU-PF muHarare Province vaPeter Mutangi kuti tinze maonero avo.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuziva ndechekuti hapana chitsva kana chingashamisa pakuti ZANU-PF yatengera maMPI dzimotikari dzekuti vakambeni. Zvinhu zvanga zvakatononokwa, zvinhu zvanga zvichifanira kutoitwa. Nekuti pakukambeni chatinoita, ZANU-PF haikambeni ichifamba ichitaura isina action. ZANU-PF rozikanwa kuti bato reaction. ZANU-PF bato rinozikanwa kunzi bato rinoshanda kushandura nekuumba nekuvakiridza upenyu hwevanhu. Saka pamotikari idzo maMPI edu paanoenda paground, vanoenda vachinoteerera zvido zvevanhu, zvishuviro zvevanhu zviri kudiwa nevanhu, vachibva vaita mhinduko dzekuti zvinhu izvozvo zviitwe.
Nyaya iri kunyanyotaurwa nevazhinji iri pamari. Vari kuti mari yokutenga dzimotokari dzinombobvepi?
Saka zvinhu zvaitwa neZANU-PF izvi iri kuimpawa maMPI ayo, iri kuimpawa vachamirira vanhu musarudzo dziri kutevera kuti vagone kushanda nevanhu zvakanaka. Asi chatinoziva ndechekuti ZANU-PF haizi bato rinovhunduka maelections. sekuti ringabharati kana kwaguya maelections tobva taenda under pressure yekuti ite zvinhu nekuti ZANU-PF ibato rinokunda maelections ZANU-PF ibato rinogara riri muvanhu rinodiwa nevanhu zvisinei nekuti pane election kana kuti hapana
vamwe vanoonawo sokuti pamwe mibato renyu rimirewo pari nani munyaya dzegadziriro yesarudzo kuchiona mazimota ari kutengwayo pamwevo vasinawo chavakabata
ZANU-PF inofanira kuona kuti ava vanomirira vanhu vakaempawa nekuti takaona vamwe vanga vakapinda 2018 vachidyiwa pamaelections auyaya saka papinda vanyowani vanyowani ivava vanofanira kupiwa zvikwanisiro zvekuti vatore basa rarichiitwa nevanga vari pava vachiri kupfuudzira mberi saka tingati ndo zvirongoitwa asi pasarudzo dziri kuuya idzi ZANU-PF inogara yakagadzirira nekuda kwekuti inogara iri muvanhu vanhu ndivo vanovhota saka ZANU-PF inenge ichiziva zvinodiwa nevanhu vanhu vanenge vachiziva zvavaitirwa nezanupf vanonovhotera ZANU-PF
mumwe wevatungamiri veboka revechidiki mubato rezanupf muHarare province vapeter matangi vari parunhare naevans zvininga westudio 7 Hurumende inonzi yashedza vamiriri vevashandi kumusangano weNational Joint Negotiating Council nechishanu chino muHarare. Izvi zvinotevera chikumbiro chakasvitswa kugurukota rezvavashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima, Public Service Commission pamwe negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Nesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Studio 7 yakundikana kubata vanomirira hurumende munhaurirano idzi, asi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvekurongwa kwemabasa muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa kuti tunze zvizhinji.
VaJonga, tinotenda. Takatambira tsamba yakabva kuhurumende vachitaura kuti tisangane. Isu sevamiririri vashandi vehurumende tagara tichingoti nhaurirano ndodzatinofarira kuti tiite, asi hatina hedu kunyanyofara nekuti hurumende yakanonoka kudzoka kuti titaurirane pamusaridziro wenyaya dzedu dzanga dzasara. Tikatarisa vashandi vehurumende vakatotambira mari yavari kuchema nayo chaizvo kuti hai mari yarohwa nenyaya yeinflation.
Ndezvipi zvamuri kuti musaridzirwa izvi vachinosengwa?
Tichitarisa nyaya yemusaridzirwa yenyaya dzedu dzakasarira patebho patakanga tikurukura nehurumende, panova nenyaya yeeffective date. Tichiti vamwe vakanga vaitwa effective date remusinyiri muna February, but tikatarisa muhoro vakatambira vashandi vehurumende havana kuita effective date remuna February. So ndo zvatikutarisira kuti vamwe hurumende ichauya togadzisa nyaya iyoyo. Ini nenyaya zvimwe kuti vashandi vese ngavangofananidzwa pamuhoro vashandi verest of civil servant. Then ine issue yeclothing allowance ndo imwe yatikutarisira kuti hurumende ichauya togadzirisa ipapo. So tine tarisiro yekuti tichakurukura tigowirirana, asi tikange tisina kuwirirana nezvavanenge vauya nazvo patafura tichaona kuti todini sevamiriri vevashandi vehurumende.
Saka munoona hurumende ichitambira here zvichemo zvenyu izvi tichiona kuti yakatowedzera vashandi vayo mihoro nechakare?
Tinovimba kuti kana vari vanhu vanoda kuti vashandi vavo vashandi vachagadzirisa matanho iwawo, nokuti tikatarisa kuti inflation iri kutirova zvisingaiti. Asi tinotarisirwa zvakare kuti ticharamba tichingovapa pressure kuti vagadzirise zvese zvingadai zviri kunetsa vashandi vehurumende kuti vashandi vakafara.
Avo vange vari munyori anoona nezvekurongwa kwemabasa muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wesangano reLoveveld Media Trust uye vari mutauriri wesangano reRooftop Promotions rinomirira vanoita zvemitambo Vapasi Mondlovu vanoti vakabatana nesangano reZimbabwe Election Support Network mukuita musangano wekuziya kukosha kwakaita kunyoresa kuvhota uye kuvhota musarudzo dzegore rino. Vanoti musangano uyu uchaitirwa kuHarare Gardens panzvimbo yeTheatre in the Park nhasi china uye uri kutarisirwa kupindwa nemasangano akawanda. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Marvelous Mshanganyahuye we Studio 7 na wa Ndlovu nezvenyaya iyi.
Chirongwa chatinacho muHarare chirongwa chiriku rongwa nesangano Resilience ne Zimbabwe Election Support Network. Tikutaura isusu nevanoita zvemutambo ngati ma artists kana kuti ma creatives nevanhu vozvavo mucommunity kuHarare. Saka tikusangana navo tichitaura isusu nyaya dzakanangana nesarudzo kuti varikubatidza zvakadini muzvirongwa zvine chekuita nesarudzo atingati suma electoral processes. Zvekare tikutarisa isusu kuti voter registration varikubatidza zvakadini zvekare muchirongwa ichocho. Tikutarisa isusu kuti ivo vanoita zvemutambo kana kuti ndingati community zvayo vanhu vomunharaunda dzakasiyana siyana havari kuwanika here vachitarisa isusu ndingati kodzero dzavo dzekuti vange vachibatidza muzvirongwa zvakadai. Sando zvatinenge tichitaura ndikati chirongwa chiri kuunzwa nevei rongwa chiri kuunzwa zvekare neve kra zvekare tikona kuti pane masangano akasiyana siyana kusanganisira zvekare Women's Coalition of Zimbabwe kuti chirongwa chiri kukokerwa hacho nezvesini.
Munoona chirongwa ichi chichizobatsira sei takatarisa kuti sarudzo dzichange dziriko iro gore rino?
Tikona senge chirongwa chichabatsira kuti tinge tichiona kuti vanhu vakagadzira zvakadini kubatidza muzvirongwa zvakasiyana siyana zvine chekuita nesarudzo. Zvekare ndinovimba kuti sezvo tichizenge tichitaura nevanoita zvemutambo vakawanda kana kuti ndingati vanhu vemucommunity zvekare vanenge varipo tichiita misangano iyi, ndinoona inini kuti tichaitawo vanokuwanika vasina kunge vachibatidza munyaya idzi vachange vachiitawo chishuo chekuti aiwa ndifanirwa kunge ndichiita sei ndichipinda muzvirongwa zvakadai. Zvekare tinoona isusu kuti pane vamwe vanenge vasinawo ruzivo kuti ndikada kunyorisa kuti ndinge ndichizovhota ndinoenda kupi, ndinobatsirwa nani, chii chinodiwa. Zvakawanda mavhila zvinoitika zvinoita kuti vakawanda vange vasingabatidzi muzvirongwa zvinoizvi. Saka takatarisa isusu kuti
zvinyi zvamuchange muri kudzidzisa pahurukuro dzenyu idzi dzanhasi?
Tichazenge tichidzidzisa vakawanda nekuti tinenge tine panel discussions vanhu vanopiwa mukana kuti vange havachibvunza mibvunzo yakasiyana siyana vanenge vainayo. Saka chimbo changu kuti izuva rakanaka chose tichazenge tichiona vakawanda vachange vane maonero akasiyana vachawanikwa vachibatidza muzvirongwa zvakadai voter registration ma electoral processes akawanda akasiyana siyana.
Mutungamiri wesangano reLoveld Media Trust uye vari mutauriri wesangano reRooftop Promotions vaPasi Mondlovu vari parunhare kuHarare na Marvelous Mshanganyahuye. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday hurumende iri kuramba ichinetsana nevarayiridzi pamusoro pekudzidzisa vana kunze kwechikoro kana kuti extra lessons. Hurumende yakarambidza maextra lessons muna 2021 kukuwo mugore iroro Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakatanga kuongorora zvikoro zvehurumende zvaipa vana maextra lessons. Chronicle rinoti Politburo yeZANU-PF nezviro yakazivisa vachakwikwidza vakamirira bato iri musarudzo dziri kuuya, asi Politburo ichitambiravo kuti vaziyambi ziyambi navajustice mayor vakajena nevamwe vevakakundwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Akadini henyu pastudio, akadini zvenyu vanhu vaMwari. Tinonzwa kutenda nemashoko amunotipa. Isu hedu semachembere tinokumbira kuti kana tiri kuno kuJoni tachingokumbira kuti mukomana ngapinde mukomana. Chatinonyanyokumbira ndechekuti isu tanetange kufamba kuno kuJoni haticha kono kara na vasukuru. Tachungo kumbira wakuti. Iyo vachamisa, vatipeo mare, mare de grandi, tiwano kukara neva nakuna vasukuru. Tatenda hango, tunoti mukoma nanga hapinde, hapinde taneta ngenamo.
Mangwanani wakanaka pano Fa Studio 7. Ngapinde mukomana, ngapinde mukomana. Tarwadziwa, mhuri yeZimbabwe tarwadziwa. Ini ndinobva kumasvingo kwaGutuko, munzvimbo yemamunyikwa. Vanhu tarwadziwa. Vana vedu chaivo havazivi kana chinonzi tara. Vana havazivi chinonzi magetsi. Kana vode kuone tara vanoenda pamupembezo pabhiriji apo pamakuru apo kundoona tara kabhiriji kakaiswa pabhiriji. Asi hurumende, vakuru vakuru vehurumende yeZanupiefu vachibe goridhe, vachibe madhaimondi, zvicherwa zvese zvemunyika, vachinoenda kuna Dubai vana dzabvumo madhuku otovamiririra kumirira mbavha. Saka pauchazokambena uchiunganidza vanhu unenge uchivaudza kuti kudii. Profesa Mafoira, muridofo chairo, hamungavaki nyika muchimirira mbavha.
PaStudio 7 makasimba here? Isusu tiri raiti, tirimo muSouth Africa. Zvokuti hadzidzokera kuZimbabwe izvo hatiende. Ngavatombokangana zvavo, hatitomboendeko kuZimbabwe. Kune nhamo kutamburwa zvisingaite. Ende mudzokera sei kuZimbabwe iko kuchirwadza kudaro? Kunoti zuva apa kuna mabasa, kuna chikafu futi, zvese izvozvo zvosangana pamunhu umwe chete hazvizobude. KuZimbabwe hatidzokeri. Tinotenda.
Mamuka seiko mukoma tanonoka wande, dini takuzwa dozva paJoburg apa. Zvinostiririsa, zvinorwadza zvikuru panhau yeAlgezira. Purezidendi wedu waMnangagwa vasiyezi vachipemberera ivo pachavo, chiZanupiefu chavo icho chocho vachiba, vachifurai neprivate jet from Zimbabwe to Dubai. Mukoma ziyambi ziyambi, ngavataurika panhau yeAlgezira. Handiti vanotiwo havatarisi kuti mutemo wabude mupamani mukumaponya ati taurai tizwe daireka foni. Awa professional madhuku awa namukoma Douglas Munzora havanhu vamwe chete, ingori part of ZANUPF. Tozviziva, tinoti ngaapinda hake mukomana.
Makadiko mukoma wande, mukoma Blessing. Ini kurudziro yangu ndevamwe vangu mavoters vazhinji vandinonzwa vanotaura ipapo pastudio 7, vazhinji vandinonzwa ipapo vari kuSouth Africa. Dai tiri vamwe, hama dzangu, dai tiri vamwe, taiita zvedu tadzoka kumusha nenguva, taonera pamwe kuvhota kwatingaita. Pane kuti munongoita noise ruri ikoko, kune nyika dzakagadzirwa nevamwe vari ikoko. Dzokai kuno muzogadzirisa zvinhu zvenyu kuno. Ndiko munofanira kutaura muri. Ndatenda hangu mukoma Jonga akandimiriri, mukoma wandi.
PaStudio 7 apo. Ini ndinozwi tinase mugari apo. Ndiri paPretoria apo, paJoni apo. Ndiri panyaya yamadhuku apo. Iwo amadhuku avo inyasha dzei kubvise mwana wangu ana madziva. Sei amadhuku achimirire mbavha? Amadhuku haafaniri kumirire mbavha. Iye uchikukudzawa kuda kuita president. Saka kutaura kupurezidendi hwavo anonge atobatana naaripo zvekuti ngatitoba. Ngaafaniri kumirire mbavha amadhuku. Ndohuprofesa hwacho hero hwekumirire mbavha. Ndokufunda kwacho hero kwekumirire mbavha. Mbavha ngaisungwe.
Ndiverenga kuSouth Africa. Ndiri kuda kutaura zvangu pamusoro pamadhukuyo. Madhuku arasika zvisingaiti. Munhu ane pati, ende zvaane pati tava towards my elections apa ari kuda kuvhoterwa. Apa ari kushandisa zvake sekuti beta ava kuda kunomiririra mbavha yakadaro inoonekwa pasi rose the whole world kuti imbavha. Kuda kunomiririra achiti haina mhosva, achitaura zvakadaro anenge arasika. Kuchero kwavagweta but paripo pangu panoona kuti apa zvakadaro beta ndireki. Ungada mari kusvika pakadaro shuwa. Izvozvo zvinoratidza kuti chero papuresidendi angakwalifai unozoita magodi. Ndiwo anozoita magodi mafi acho because madhila anoita mari aratidza kuti hai unoida zvakanyanyisa, unoida zvakanyanyisa. Saka zvari kuita izvo hai uri kutozvibvisa chimiro changa anacho. Dai angosiyana nazvo izvo plus haakwanisi nyaya iyoyo yarida kumirira, hambo ikwanisi haigoni. akamboigona nyaya yakadero dai angosiyana nazvo zvaita zvepati zvino mazuvano vanhu vari towards my election angatofanira kunge ari umwe wavamwe vanondoblima kutoti aiwa takaita zvakashata apa bati yava kutomiririra ndiko kunei handisi kuti mazimbabweni takaita sei nyaya yekutiwana madhuku apo hai
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvizvarwa zveZimbabwe muAmerica neCanada zvikuru kubva kumapato anopikisa zvinoti mangwana chishanu zvicharatidzira muWashington DC vachishora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nehurumende yavo pamusoro penyaya yakabudiswa neAl Jazeera iyo yakanongedzera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemhuri yavo munyaya dzeuori hunonzi huri kuitwa mukutengeswa nekubudiswa munyika kwegoridhe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga zvekare abata mumwe wevarongi vekuratidzira uku vatafadzwa munjanja.
Ndingangoti kubva pataona iyo documentary yeGold Mafia maZimbabweans akawanda wanda muno muAmerica nedzimwe nyika takaona takanzwa kurwadziwa nekumora kuri kuitwa maminerals enyika yedu kunyanyanyanya tichiona kuti zviro zvacho zvine vanhu vanoshandira hurumende vari involved nenyaya yekumora nyika yedu. Zvinhu zvinotirwadza nekuti isusu tinoshanda zvakaoma kuti tisapote nyika yedu tiri kunze kwenyika. Asi kuzoonawo kuona kuti kune vari kutomora munyika medu, upfumi hwemunyika medu, asi nyika yedu iri kutambura zvipatara zvina mushonga, vana vari kunetsekawo muzvikoro, vakwegura mapensheni awo haasi kukwana, mabasa haasi kuwanika. Saka zvinhu zvakatirwadza. Saka isu sema citizens eZimbabwe takaona zvakaringana kuti tisangane kuembassy yeZimbabwe nekuti ndoo vanenge vachirepresenta hurumende yedu. Saka tida kusiyawo message kune hurumende yedu kuti kunoku kudiaspora kunoku kuAmerica maZimbabwean citizens atisi kufara nezviri kuitika.
Vari kutarisirwa kuungana pachiitiko ichi ndezvematongerwo enyika here kana kuti muri kubata wese mwana weZimbabwe ari mudunhu?
Tiri kubata mwana wese weZimbabwe ari mudunhu. Mwana wese weZimbabwe ari kuda kuuya anenge ari ikoko kuembassy. Nyika yedu ndeyedu tese. Kana kuine corruption kuchimorwa zvicherwa zvenyika zvinoafekta every Zimbabwean citizen. Nekuti imari inogona ichipinda munyika kuti nyika yedu ibudirirewo, kutiwo hama dzedu neshamwari dzedu dziri kuZimbabwe nesuwo isusu tiwanewo kurarama kwakanaka munyika yedu.
Chirongwa ichi vazhinji vari kune dzimwewo nzvimbo vangade kunzwa kuti zuva ratichaitwa nderipi, nguva dzichatangwa ndedzipi kusvika nguva dzipi, vave nemafambiro akanaka kana vachizofamba.
Chirongwa chiri musi wa21 April, which is Friday, this Friday. Chirongwa chinotanga na8 AM. Tirikuronga kuti kuchava nepetition chinyorwa chachasvitsa kuZimbabwean embassy kuti vazive izvo zvatiri kunyunyuta nezvazvo kuti vazotisvitsirawo kuhurumende yeZimbabwe. Saka kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica, ndatisangane musi wa21 April kuZimbabwean embassy kuWashington DC nenguva dza8 AM.
Mumwe wevarongi vekuratidzira kuchaitwa muWashington DC mangwana chishanu vatafadzwa munjanja vari parunhare kuTexas naEvans. Evans abatavo chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakarekera kudivi reZANU-PF vaFrank Guni kuti tinzwewo divi ravo.
Kuziziva takazvirwa chekutanga tingati sevana veZimbabwe ikodzero yavo kuratidzira nguva nenguva chero pavanofungira vane kodzero iyoyo nekuti Zimbabwe ine utongo hwejekerere inobvumidza kuti vanhu varatidzire zviri pamurao zviri pamutemo asi zvekuzoti vati Zimbabwe haisi independent haiwa kukurasika uku kurasika kwepfungwa nekuti nyika yedu yakawana kuzvitonga kuzere muna 1980 kusvika pari zvino Zimbabwe itwa neutongo hwejekerere unenge hwakasarudzwa nevanhu zviri pachena.
Asika Dr. Guni vari kutaurawo nyaya dzekuti kuZimbabwe kwekunonzi kwaita uori hwemhando yepamusoro-soro vachitaurawo nyaya dzaana Gold Mafia dziya vachiti hurumende iripo iyi ndo yakonzera zvose izvi munotiwo kuchiipa papa.
Aiwa hapana munhu asina kunzwa nyaya dzaana Gold Mafia nedzimwe idzi asika tinoti pari zvino inyaya dzichiri kuongororwa izvi zvinoitika kunyika dzese dzese asi kana patinge panemerwa kuti pane zvakaipa zvinenge zvaitika kana kuti pane mhosva yakaparwa tinenge tichikurudzira sezvinongoitwa kunyika dzose pasi rino kuti vanoona nezvemutemo nezvekuferefeta nyaya idzodzi vaite basa ravo vasina anovasusukidza kuti aiwa munofanira kudai kana kuti munofanira kudai. Tinoziva kuti court of public opinion haisiriyo hasiriwo matare anotonga dzimhosva mhosva dzinotongwa mumatare ezvemutemo saka tinoti veivapa mukana vanoona nezvekutongwa kwedzimhosva kuti vaite basa ravo vatsvage kana paine vanhu vakapara mhosva vatsumbe vagotongwa nemutemo. Isu sevana vezimbabwe tinoda kuti ngatibatanei tivake nyika yedu.
Munewo urongwa hwamuri kuitawo here sezvizvarwa zvezimbabwe vebato rezanup f vari muno mukucherechedza izvozvi zvamaindependence?
Hongu, isu sebato rezanup f takabatana nevana vezimbabwe vanotungamirirwa neembasi yezimbabwe musi wemugovera musi wa22 tinenge tichipemberera zuva reindependence yezimbabwe kana kutikwana kuzvitonga kwenyika yedu yezimbabwe seboka rezanup f tinouya neuwandu hwedu tichiita kuti vana vese vezimbabwe zvisinei kuti vanobva kubato ripi rematongerwo enyika kana achingova muzimbabwe tinotovakoka kuti ngavauye vazotambadzana nesu tichipemberera kuzvitonga kuzviri kubva muutapwa hwenyika yebritain.
VaFrank Guni vari parunhare kumaryland muno muamerica naEvans Zvininga westudio 7.
Laksa, now everybody go to our great
nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato rezanup f riri kushorwa pamusoro pekugovera motikari itsva kuvamiriri vebato iri vakakunda musarudzo dzemapuraimari. Hurumende inonzi yachedza vamiriri vevashandi kumusangano wenational joint negotiating council mangwana chishanu muHarare. Zvizvarwa zvezimbabwe muamerica necanada zvinobva kumapato anopikisa zvicharatidzira muwashington dc pamusoro peuori muzimbabwe. Ndiri muwashington dc ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muina Chris Gande nenhau dzesindevele.